Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tisangana zvakare manera nhasi uri musechina mbudzi 14/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi afambe zvakanaka, vanhu vawane
gurukotaro zvemari vamutsuli Ncube vanotura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS.
Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru.
Makore maviri akwana nhasi mushure mekunge mauto apindira munyaya dzezvotongerwo yenyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akanga akakomberedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Chikwata chemaWarriors chosanda neBotswana mangwana makwikwi e2023 Africa Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotaro zvemari vamutsuli Ncube vatura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS. Bazi rezveutano richipiwa mabhiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvekurima rapiwa mari inoita bhiriyoni rimwe chete rine mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora. Kuchitiwo bazi rezvedzidzo yepasi richipiwa madhora mabhiriyoni masere ane mazana mashanu emamiriyoni. Mubhajeti ravo muzvinafundo Ncube vaziisawo kuti mari inotambirwa nemushandi inenge ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora mazana manomwe kuenda pamadhora zviuru zviviri. Danho rinonzi nevamwe richaitawo kuti vashandi vange vaine cheuviri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valakson Zembe vanoti vanofara nebhajeti regore rinouya iri raparurwa nhasi sezvo rakanangana nekuendesa mari kuvanhu nekumabhizimusi. VaZembe vanoti bhajeti regore rino ranga rakanangana nekutora mari kubva kuvanhu, izvo zviri kuita kuti veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vatambure. Hurumende yakambenge ichitarisira kushandisa mari inoita madhora mabhiriyoni makumi maviri nesere mugore rinouya, asi gurukotaro zvemari rakazozivisa kuti vakanga vakwidza mari iyi nekuda kwekushaya simba kuita mari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navaZembe pamusoro pebhajeti iri.
Chekutanga ndechekuti vamutsuri Ncube mukutanga kwavo kuparura bhajeti ravo vanopangidza ivo kuti vari kuziva mamiriro akaita zviro kuti zviro hazvina kumira zvakanaka pari zvinoizvi. Nyaya dzezveupfumi, nyaya dzemabasa, nyaya dzeutano nemamiriro enyika munyika yedu yeZimbabwe. Pabhajeti ravo ravaita iri vari kuwedza kuti vangaite kuti zviro zvive nani here. Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi angaitwe sei kuti mabhizinisi afambe zvakanaka, vanhu vawane mabasa. nekuti vanhu vaone kurarama utano hwakanaka neupenyu hwakanaka. Saka ndo chitanga chetinofara nacho chekuti vachinja zvichireva kuti vateerera kutaura kwatakaita kuti kuti zviro zvifambe zvakanaka, itai kuti mabhizinesi afambe zvakanaka, itai kuti vanhu vave nemari, itai kuti bhajeti renyu rinangane nekudzikisa mari dzinodikanwa nehurumende mukufambisa hurumende, nekuti hurumende yedu yakakurisisa.
Ko, zvamunopokanawo nazvo mubhajeti iri?
Tisina kunyanya kufara nacho zvikurusa pabhajeti ravo iri ndechekuti vangotaura kuti pachatorwa zvinhanho zvekuti makambani ehurumende aoneke kuti aongororwe nekuitwa restructure kana kuti reform yavari kutaura iyi, kuchinjidza mafambiro avo nekuti anofambiswa sei. Zviri zviro zvanga zviri kungotaurwa asi hapana zvinangwa zvavanyasa kujekesa kuti zvichaitwa sei, nekuti tiri kungoona makambani aya akangoita zvaakaita achingotora mari dzakawanda kubva kuhurumende zvichiwa mutoro uripo unoita kuti vanhu varemerwe nenyaya dzematax. Ndo zvaita kuti vasakwanise zvakare kuti vadzikise matax akawanda.
Kupa mari dzava pakumapazi ehurumende munoti?
Kune mapazi ehurumende anokoshesesa nyaya dzezveupfumi. Yekutanga ndeyekuhealth. Nemamiriro akaita nyaya dzezveutano pari zvinezvi. Tichiona madhokotara, vashandi vemuhealth havana mari, tikaenda muzvipatara zviro zvese zvaparara, munhu unototsvaga mishonga yako. Ndo changa chichikoshesa zvikuru zvekuti ingadai vapa mari yakawanda kunyaya dzezveutano pamari yavapa ivo. Mari yavapa kuutano hainyasi kukwanisa kuti nyaya dzezveutano dzigadzirisike munyika yeZimbabwe. Chipiri, mari yavapa kuindustry inokosha, iriyo yepi kuti ndokunobva mabasa, ndokunobva zviro, kuti zviro zvinyase kufambira mberi haina kukwana zvakare, yakaderera zvikurusa. Mari yavapa kueducation haina kunyasa kukwana zvakare, ingadai vawedzera pamari dzavapa ipapapo kuti maministries iwayaya anyase kumira zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi akwana makore maviri mauto azivisa nyika kuti ainge opindira munyaya dzezvematongerwo enyika, achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi aaiti akanga akakomberedza vaimbomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makore maviri aya bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chatichashanduka munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhasi kwakwana makore maviri mauto atora nevhenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasivisiso mwoyo avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsi avaiti akanga akakomberedza vaMugabe, izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi sezvo vaiti uori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nhengo yeZANUPF uye vari mumiriri weHarare South muparamende vatongai Munanga vanoti hurumende yava Emerson Munangagwa iri kushanda zvakasimba kupedza huori munyika, zvavanoti zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Panguva yatiri nenew dispensation ndofunga muri kuona mahigh profile individuals vari kubatwa, izvi vamwe vakatovharigwa vachitongwa vachionekwa pachiratidza kuti zvachinja. Panguva ino vanenge vanongova nemhosva vanofanira kubviswa. Old dispensation on angle they would get away with crime, but now zvinhu zvachinja. Tada kuti nyika yedu ende forward. Corruption iri kuuraya nyika yedu, saka we must fight corruption, sekutaurwa kwemukuru wenyika president.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba, sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chaive chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava Munangagwa yasunga vaimbo vagurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira ichivapomera mhosva dzeuori, uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muhofisi mava Munangagwa vaJoram Gumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavaMugabe. Vaimbova gurukota Vasame undenge vari mujeri mushome kuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivasevhi yakasukuwere nava Jonathan Moyo, asi vaviri ava vari kunze kwenyika. Asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidhidhi idzo njiva dzichauya.
Ina rione sekuti kusungwa kwa mai mvumira na vajora mugumbo kunotaridza izvo kuti vamunangagwa vari kurwisa uori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori wava nemakore akawanda uchiitika. Saka hatingati uori unotanga nekuguma pana mvumira na gumbo. Uori wakawanda wakaitika unotochikisa chaizvo, uye zvevanhu vakaita uoriwo vanotozikanwa, asi hapana zviri kuitika. Saka chatiri kuona ndechekuti mupfumira nagumbo dzinongova hove diki, iwo makarwe achingotenderera murwizi. Saka kusvikira tazoonawo pachibatwa makarwe chaiwo chaiwo, ndopatichazotangawo kutenda kuti zvechokwadi uori huri kurwiswa. Asi pari zvino iko zvino isu semaguta hatina chatinoona chatingakwanisa kupembedza pane zvaitika pari zvino.
Munyorano nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vamunangagwa muutongi, zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinobirirwa nezanupf.
Takapembedza ng'angane inobata mai zvakaitika muna mbudzi kwakapera uku kutukana kwembudzi. Nyaya yesarudzo dzenyika yakaramba yakadzinyirirwa, yakaramba achingori masanga, hapana chakachinja. Vanhu vanochityidzirwa, vanhu vanotengwa nekupuwa chikafu, mari dzavo dzanoverengwa pachimuhande hwande. Zvanenge zvapinda nezvinobuda zvinhu zvakasiyana. Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti utsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru nematongero ari kuitwa Zimbabwe. Pachiripo tiri kungotaura kuti rusununguko ruri mberi, hapana chati chabuda.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera, vamunangagwa vanoti vakahwina zviri pachena sezvakataurwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, izvo zvakatsinirwa nedare pamusorosoro munyika reConstitutional Court, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yavamunangagwa ichigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. VaMavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira.
Chakakosha chinoita kuti zveupfumi zveZimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo, kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati meZimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu veZimbabwe vagere zvakanaka. Ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa. Ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Izvozvo zvakakosha, ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka.
Vatonga emunangagwa vanotiwo kunyange hazvo veruzhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvichinje munyika munyaya dzeupfumi, kuvandudzwa kweupfumi kuchatora nguva kwete zuva rimwe chete, vachiti zviripo zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaEmerson Munangagwa zvinoratidza kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwave kuzogadzirisika.
Kutaura kwati kuita izvizvi, there's a lot of development. Kumagetsi kwakawedzerwa magetsi, kukaripa kuhange kuri kuwedzerwa magetsi, maroads edu, infrastructure yedu vari kugadzira. Zvavari kuita president, vari kugadzira nyika ino yekuti irarame kuinda mberi, zvinoindika mberi kwete zvinongoitika nhasi uno. Saka zviri long term zvavari kuita.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima kumutsiridzwa kwema industry pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika uye kuona kuti uhori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende nekune rumwe rutivi dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhauriranu navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Budget raturwa mudare reparamende negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube riri kuratidza zvekare maonero akasiyana panyaya yekuti nyika yotora gwara ripi chaizvo panyaya yezveupfumi. Vebato rezano PF vanoti budget raturwa navaNcube rakanaka chose, asi vebato reMDC vachiti kwanga kuri kupedza nguva kuteya nzou neriva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri wemakonde muparamende vari nhengo yezano PF vakaindi nesiparadza, uye nhengo yeparamende vari sachigaro veMDC Muzvare Tawita Kumalo. Blessing atanga nekubvunza Muzvare Kumalo kuti sei vasina kuenda kudare nhasi.
Isusu sebato reMDC nhasi takonewa kuti tiinde kuparamendi nemhaka yekuti tina vatevedzeri vedu vanobva kumash east mayouth ekunational kedu vakaita tsaona yemotikari. Tese toziva kuti nyika yedu mazuvano njodzi dzemugwagwa dzawandisa. Saka tatamirira kuti kuitwe mapostmortem. Saka kwangu sina madhokota, akazowanika dhokota. Saka tikazoudzwa nehama kuti no akazovhenekwa. Saka vakutovigwa nhasi, vanga vari 2. Saka tatabva tamhanya kuti tinovaviga ikoko. And uye tabva taudza speaker weparliament nemauyoyo kuti ndopa tapinda ipapo.
Toya kwamuri honorable Paradza, manga muri mudare reparamende, maona sei zvaturwa nava Mutulinqwe?
Budget isu sebato riri kutonga tichaona budget yava Mutuli yakanaka zvikuru nokuti iku yapa mari kuvarimi kuagriculture, ku ministry agriculture, yapa mari ku education. Zvanyanya kutifadza ndezvekuti iye zvinezvi vana vechisikana vaya vaya vaakupiwa anonzi muchirungu masanitary wear pachena kubva grade 4 kusvika form 6. Saka izvozvo zvatifadza, ende vazobva vataura futi kuti masanitary wear aya vachange vachimauwinza kubva kunze kwenyika anenge achipinda asina mubhadhara waanoita inonzi muchirungu duty free. Saka izvozvo zvatifadza. Tozoenda kune ini kwangu kutifadza ndekwe maembassies edu ari kunze kwenyika. Vamutuli vavapa mari inosvika kuma 270 million 280 million yekuti vagadzirise dzimba dziriko kwatinoti maembassies edu kuti dzinake dzionekwewo zvakanaka ikoko, kuitira kuti kana tichitaurawo nevamwe vanenge vachiuya ikoko zvinge zvakashambidzika, nokuti iye zvinezvi dzanga dzaparara. Ndochidzokera kunyaya dzedzidzo, vapa futi mari yakanaka kubato redzidzo dzepamusoro kuitira kuti ministry yehigh and tertiary education neinnovation iite iise mari kune anonzi mainnovation hub.
Honorable Kumalo, munofunga kuti zviri kutaurwa izvi zvinozadzikiswa here?
Isusu muno muZimbabwe taneta nekunzwa nezviri kutaurwa izvi. Tazodai, tichadai, tomirira, toona wanika hakuna chiumi. Ngatidzokere kumashure apa. Taudzwa kuti kuchakreata majobs 3 million. Vakapinda vanavaparadza vakanga nanhasi hakuna 3 million, kwakazouya mavenda. shuwa reduwe munga manye mchitu kutu papara kutu maemba asema zodini chuti free mapezi chuti free mapezi a pa social contract yataka saina se Zimbabwe my trade unions government and employers yataka bumira na kese tika saina takati isusu tinofana kukreta mabasa muno muzimbabwe donjerori mwakuno rairi mamuno kwa kampana rukukone wakuti ashande bukoza wana mari heyo takunzwa kuti duty free saka makuno tenga masanitari iwe kune dzimwe nyika izo tichiri madonje kuno saka tiri kuti veduwe taneta nekuti ticha takuda kudla tawane zhara wakaita kadetship manje matecha muno zvichinzi vana vanotambura vaya vachatora mari vobhadha kwa masizi ndakapedza nguva ndiri kuparamenda apa ndichihukura kuti vana vakudzingwa vana vakuda kunonyora maexams vane zvikwerete zvikanzi hazvigoni kuti munyore motodifeya kusvika mabhadhara zvikwerete asi kwamwe kadetship motarisa kadetship yacho vakawana kadetship ndo vanhu vana vasingatamburi saka tiri kuti veduwe tichaguma rini tichinyeperana izvozvo vaburisa mari kwabuda mari yee mari musacheme yabuda hakusina kana sendi yazara ku black market kumabhenki hakuna kana sendi pasi black market ine mari itsva tiraite nyika yakadaro here
vaparadzi
yenyaya yekuti kune mari dziri kubuda mubhenki ndazvitaura ini nhasi muparlament tatoita chisungo parlament chekuti toda kuti reserve bank iongorore nemapurisa kuti mari iyi yakabuda sei ichienda mustreet nekuti ndo zvinokanganisa yatingati muchirungu financial sector banking sector yedu confidence kuvanhu inorasika nenyaya iyoyo saka kune statement yatoda ku reserve bank ichiti mari yaonekwa kunzi yabva kune rimwe bank rinonzi Ecobank saka vanhu vacho iva vari kutongorwa nemapurisa ende isu muparlament yati parlament inofanira kuziva kuti chii chakasaka tati vamwangunya vauye kuzoudza parlament kuti zvakafamba sei kuti mari iyi ibude inde mustreet vanhu mabhenki achipa vanhu masirivha pane kuti ape vanhu mari chaiyo chaiyo yemapepa
avanga vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vari nhengo yezanup f vakaindines paradza vachitaura vari parunhare muHarare manzwa zvakare kubva kunhengo yeparamende vari sachigaro webato remdc muzvare Tawita Kumalo vanga vari parunhare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu westudio 7 zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
na mkoma trust kubotswana
taura itinzwi
so maoni wangu rangu inini on my own side I don't think there's a change actually things have gone worse from where they were
same urikudaro
right now tutasa pange paine inflation at that particular time and up until now inflation yakawe there the graph yacho kungaramba chena musura no graph drop down kana stabilize kukunyeta kwa fuel bai kurinani now is even worse
saka imi mamune hurongwa here wokuti muchada kudzokera musha takatarira makore maviri apfuura uyezve munofunga kuti munogona kudzokera
pakato dzipaya mudara wedu abva pachinzvimbo masoja achiti no maybe ndiangavi like a stand block angaitongasazvo taida kutoti zvinzvanake please now we got the com and even my friends them wakatovhara makambani kuno vatengesa zvinhu vakaenda kumusha only that I said guys you know what you never know what will happen let's wait up until elections then you'll see like that was what I suggested after elections I'll go back home if things are fine takatione hope kuti tinobatsira nesu kuwandudza upfumi hwacho
edu kuti maworiors mangwana achanga achitamba nemazebra ikoko kuBotswana
chinonge zvibago ndifarira kana ichitamba nemazebra zebras mupi waya tambo yaZimbabwe saka chameno kana kaimpu saka I got a hope that it will
munesco ipi
my prediction is 2-0 chokutasa vana data sabili atina nana musona maybe ndo watro mbosi mbona god ndo ndo vatsaka zvarado akato I mean atara bisa nawo
osasta wangu imavelas nakamba uyari kutamba ari ku UK
akawana combination yakanaka pabosi
nyake atina iyi
smart magadini
aiwa tiri watombota anti yuda imi mapiwa mukana kuti chimbo itai kuti musandure zvinhu kwenguva ino imi zvamaigadzirisa
tandai gadzira ndechekuti kustrike kwanga kuchiita vanhu nokuti zvine vanhu vakati soda kudemonstrate zvinova zvinoitwa kunyika dzese kuti ukaona hutondi huri kuprofitaza kuti sei zvinhu mari kuda kuti hatisena kubata topina mrodi iye zvine vanhu vakatanga izvozvo zvari kuvingwa nepolisi neami hurumende dai ndirini hurumende vamunangagwa dai dai vaita come to the nation semutungamiriri monyatotaura kuti panapa zvinhu takutimira takadai 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 vachimbonotererawo zvichemo zvevanhu vavo
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemawarriors chanonokerwa nemutambo wacho we2023 Africa Cup of Nations uyo chiri kusangana nevoswana mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mofaro uri mukamba yemawarriors hautsanangurike zvekuti vakomana ava vanonokerwa nemutambo wavo wekutanga we2023 Africa Cup of Nations nemazebras ekuBotswana uyo uri muNational Sports Stadium mangwana. Manager wavo vaWellington Mpandare vanoti mukamba mune manyuku-nyuku zvekuti vatambi ava vane nhomba yekuda kupinda munhandare kunokunda vaine chinangwa chekudzokera zvekare kumafinari eAFCON.
Mukamba hapana zvakaipa zvake zvirimo, zvakangotarisirwa nevakomana nezvokuina mutambo wedu wechishanu uyu neBotswana. Vari kutarisira kuti vadzokere futi kuAFCON semaitiro amboita maAFCON apfuura mairi esaya. Saka vakomana vari kuda chaizvo chaizvo mutambo uyu, vari kuda kuratidza makochi nekuti Joy Antipas inguva yake yokutangawo kuti atambe maAFCON qualifiers. Saka vakomana vari kuda kuratidza ukochi munyowani kuti aiwa hazvina basa kuti makochi akachinja kuti iwewe uripo.
Mawarriors ari kuda kugadzirisa kunyadzisa kwavakaita ma2019 AFCON finals kuEgypt, uko akadzoka nepoint imwe chete kusanganisira kuzvamburwa 0 kwaakaita neDemocratic Republic of Congo. Aive murairidzi wechikwata ichocho Sande Chidzabwa akasiyiswa basa panzvimbo yake ndokuiswa Joy Antipas uyo ari kuziva zviri kudiwa pamutambo neBotswana. Antipas aunganidza vatambi veZimbabwe vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Aston Villa kuEngland, Captain Knowledge Msona abva kuAnderlecht kuBelgium, Marshall Mnetsi weRheims kuFrance pamwe naKama Biliers uyo ari kushura mare kuKaizer Chiefs South Africa. Biliers anoti vachatamba nepese pavanogona napo kuitira kuti vabudirire mumutambo uyu.
Tange tichitamba nemazvo, tange tichitamba mutambiro vanenge vakatitarisira uchave uchiita kuti nyika yese ingachifara. Tichazama nepatinogona kuvechishanda nesimba.
Mumwe mutambi wemawarriors Ovid Karuru anoti veruzhinji ngavauye kuNational Sports Stadium kuzofara.
Isu maplayers tinovaringidza kuti tichakunda mutambo kuti tikwanise kufadza vanhu vesaisapota, nokuti kana ivo vasipo hatikwanisi kutamba matambiro atinokwanisa kuita, asi kutisapota kwavanotiita ndiko kunotipawo simba rekuti tikwanise kukunda mutambo watichatarisanawo nemupesha.
Asi maorias atarisana nenjodzi yekuti vangangoshandisa mbatya tsaru mumutambo uyu mushure mekunge mbatya dzavo dzakabva kuEngland, idzo vari kufarira kushandisa mangwana dzakabatwa nevebazi rezvemitero reZimra. VeZipa vatora svondo rese vachifamba-famba kuti vabuditsirwe mbatya idzi, vachiti ivo sezvo dziri dzechikwata chenyika hadzifaniri kuripiswa mutero wekupinda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanotora muparamende bhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
Soku isika tisenda ku VOA.